Inindi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena uzedudza nasi muvuro kubvumbi 11/2016. Vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko votarisirwa kupiwa mari dzechikoro dzevana vavo zvichitevera musangano wavakaita nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa mushure mekunyorerana zvibvumirano nehurumende. Hurumende yekurudzirwa kusimudzira kushandiswa kwepiritsi retruvada senzira yekurwisa HIV. Mamaiti Warriors anokwatura Zambia mumutambo wakaitwa mukupera kwesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp number dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 9:09 AM ne 4930 kHz pa shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona.